misangano yakawanda ichekwa na president vachitanga nhasi kunzvimbo Growth Point in Mashonaland Central. Vachava nemisangano futi namapostero kumanikaland nesarate nemashonalist nemande. Shudzi vanenge vari kuchitingwiza, and then Chinoi muswe China Friday vanenge vari kumatebele North, Saturday vanenge vari kumatebele South kupelandava. Then Manikaland 23, Mashingo 25, Midlands 26 July and 27 Bulawayo 28 Harare. Saka misangano inokosha iyoyo ndiyo yatati isu chef vange vachitaura navanhu.
Vachitaurawo nevatsigiri vavo kumhondoro nhasi, vatsvangira vaudza vanhu kuti ivo vamugabe vanenge vakwegura, nekudaro vanofanira kuti vange vachienda pamudyandigere. Munoti kudini mashoko aya?
Vanhu kunyaya yokukura iyo inyaya inonetsa. Kukura unenge wava nepfungwa dzakatsika, kuita mudiki unenge usinavo pfungwa dzakati cheke zvakanaka. Saka zvavanotaura ndezvavo. Ndinotosha kuti vanhu vavanga vachiadhiresa vangana 2015 sezvakaitika kurusvinga, kuti hakuna vanhu vanouya. Ndakataurirwa kuti kumadziwa vakapfuura napamusika, paya pana madzimai achitengesa zvinhu zvavo. Paakangoti achisvika, vanhu vakatiza vakatiza hurya makumbo. Saka hationi vatsvangira vachina maallegations avanoita agi tichivabatsira. Ndikuti tinovabatsira.